Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri nyamavhu 28/2018 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vanyenyeredza Zimbabwe mukushanya kwavari kuita kekutanga muAfrica. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanosangana nevamiriri veAmerica neBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaita hurukuro nemumiririri weBritain muZimbabwe amai Katrina Lang uye nevamwe vamiriri vemuzinda weAmerica muZimbabwe kuti vazeye mamiriro akaita zvinhu munyika. Nyika dzakawanda dzemuAfrica nekunze dzinotiwo dziri kushushikana zvakanyanya nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe mushure mesarudzo dziri kuramba kutambirwa nevanopikisa. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vachamisa kuti tinzwe nezvemisangano yavo.
Tiri mumisangano yakakura nenyika ndiri kuridza mheterwa nehwamanda kukoka ndaridza huyu kunyika dzose kuti kuno kwaita basa. Hama dzangu dzandanga ndinadzo kusarudzo dzabatwa nemweya usina kunaka. Dzikabatwa nemweya dzinowisirwa mvura, saka dzoda kuisirwa mvura. Tibatsireiwo, tinunure nyika, tionesane kuti tobuda sei. Zvati kutaura naAmerica, naBritain, vanaEuropean Union, vanaGermany, ndikutaura navo nenyaya yekuti todii kuti nyika yedu iende mberi. Havanoteerera kamazuva atinotaurawo isu kunoko. Saka tinofanira kuti patinenge takagara titaure zvinoita kuti nyika iende mberi. Hama dzangu mukoma Munangagwa wakataura havagoni kuteererwa, izwi ravo harisviki kure, rinongogumirawo panzira. Saka ichoda kuti redu risvike kure.
Vari kutiwo kudii nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Vari kuonawo kuti mashoko atikutaura zvechokwadi pakaoma, nekuti pane nyaya yegakava nemakundano aripo, asi vari kuti vakazvipira kutsigira Zimbabwe panhano dzatinenge tatora. Saka isu tine nhano dzatiri kutora semusangano, sevanhu tikunzwawo kuti vanhu vanoti chii. Tatinodayira kuti vanhu vachatitsigira kusvikira munyika mava negutsa ruzhinji, kusvikira munyika mava nerusununguko, kusvikira munyika mava nemufaro, kusvikira munyika mava nemikana kumunhu wese. Ndo chinhu chatichaita icho.
Asi katiri kunzwa vamwe wacho vari kuti munofanira kutenda zvakabuda musarudzo izvi kuti mufambire mberi. Muri kuvaudzawo kuti kudii?
Aiwa, vamwe wacho vamunotaura ndizvo ndevati vandasangana navo vari kuwirana nesu.
Saka shoko renyu rekupedzisira kuvanhu veZimbabwe nderekuti kudii?
Aiwa, ngatibatane Zimbabwe, ngatitarise mberi, shanduko iri kuuya, manje manje Zimbabwe itsva.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mangwana Studio 7 ichakupai hurukuro navachamisa apo tichange tichitarisa kuti nyaya yekuti pane nhaurirano here pakati pavachamisa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Musakanganwa kuteerera Studio 7 mangwana. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vanyenyeredza Zimbabwe mukushanya kwavari kuita kekutanga muAfrica kubva zvavapinda mumasimba kunyange hazvo mumiriri wenyika yavo muZimbabwe amai Catriona Line vanga vachitaridza kuti hurumende yavo iri kutsigira hurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Amai mei, awa varukushanya muAfrica kekutanga kubvapa vakapinda mumasimba muna 2016, vatanga nekushanyira South Africa nhasi, uko kwavaita musangano nemutungamiriri wenyika iyi vaSiri Ramaphosa. Vane ruzivo nezvaitika musangano uyu, vati amai mei navaRamaphosa, vazeyawo nyaya dzesarudzo dzakaitwa muZimbabwe musi wa30 Chikunguru, pamusoro pekuzeya nezvekudyidzana kwenyika dzavo, munyura anoona nezvemitemo muZanu PF, vaPaul Mangwana, za Studio 7 kuti kunyange hazvo amai mei vasina kupinda muZimbabwe vanovimba kuti Zimbabwe yamirirwa zvakakwana navaRamaphosa sezvo vachiti hukama pakati pehurumende yavaMnangagwa nehurumende yeSouth Africa hwakasimba chose. Mumiriri weBritain muno amai Catriona Lane vakaratidza mumwedzi mishoma yadarika kuti hurumende yavo yaitsigira hurumende yavaMnangagwa. VaMangwana vati hurumende yeZimbabwe ikagadzirisana neBritain panyaya yekutorwa kwakaitwa varunguminda kudyidzana pakati peZimbabwe neBritain kunogona kusvika pachinhano chepamusoro.
Ise Zimbabwe President Mnangagwa vakabuda pachena kuti vane policy re-engagement. Britain ndeimwe nyika dzatine ukama hwakadzika dzika, tatiri nhengo yeCommonwealth, tine maishuzi akawanda akaita kuti ushamwari hwedu neBritain husafamba zvakanaka hunoda kuti hugadziriswe. Makambani mazhinji ari muno muZimbabwe ane hukama nevanhu vekuBritain because tatiri ecolony yeBritain, tiri nhengo yeCommonwealth. Saka takaapply kuti tirejoin the Commonwealth. Tikasimbisa ushamwari hwedu neBritain tinoona kuti investment flow inouya yakasimba zvapi zvakanaka.
Asi vanoona nezvekurongwa kwemisangano muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaAmos Chibaya vati amai mei havaizouya kuZimbabwe sezvo nyaya dzesarudzo pamwe nekodzero dzevanhu dzisiri kubatwa zvakanaka nehurumende yavaMnangagwa.
Kusauya kwaTeresa May kunyika yeZimbabwe zviri pachena kuti muZimbabwe hamusati mava neutongo hwejekerere. Zviri pachena zvakare kuti vaona ivo kuti hurumende iri munomu haina kusarudzwa navanhu.
VaMangwana vati kudyidzana pakati peBritain neZimbabwe kuchanyatsosimba kana Britain yabuda muEuropean Union kana kuti EU muchirongwa chiri kudaidzwa kuti Brexit sezvo Britain ichange yave kuzviitira zvinhu zvayo yoga zvisinei neEU.
Mukana uripo ndokuti pakubuda kwaita Britain muEuropean Union takugona kudyidzana neEuropean Union tisingatauri nyaya yeBritain kana kukonana kwedu neBritain. Tongobvunza vana Germany nana France nana Italy kuti nayo iwe imi nesu takambokonana papi. Havachagoni kutaura nyaya yeBritain ivo. Takugona kutaura navo takanangana nezvo kudyidzana kwedu navo zvisinei nenyaya yeBritain.
Asi vaChibaya vati kuti zvinhu zvinakire Zimbabwe munyaya dzekudyidzana neBritain hunge Zimbabwe yasvika pakuita sarudzo dzakajeka nekuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nemitongo yematare.
Chinodiwa munyika yeZimbabwe mwana mai angu zvinhu zviri pachena. Chinodiwa munyika yeZimbabwe ndechekuti chihurumende chavaMnangagwa chiremekedze kodzero dzevanhu dzekusarudza mutungamiri wavanoda pasina kubirira. Chinodiwa munyika yeZimbabwe kuti rungati nini free and fair election kauti sarudzo dziri pachena dzisina hutsotsi mukati.
Zvichakadai imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti kusauya kwaamai mei muZimbabwe mucherechedzo wekuti nyika dzekumavirira dzisati dzaziva padzimire zvichitevera sarudzo dzemusi wa30 Chikunguru dzinonzi navaChamisa dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro.
Kunoratidza kwega kuti Britain haisati yasvika padanho rekudyidzana neZimbabwe kunyanya nyanya utungamiri hwavaMnangagwa haisati yataridza kushanduka. munyaya dzekutonga kwa imboitwa navamugabe naizvozvo vamunangagwa vachirungofamba nemafambiro aiita vamugabe parizvino.
Asi mwenyanzvi munyadzi zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute in Zimbabwe vaProsper Chitambara vati Britain inokwanisa kunyatsodyidzana zvakanyanya neZimbabwe kana hurumende ikavandudza mitemo inoita kuti vemabhizimusi vekunze vade kusima mari dzavo muZimbabwe.
Brexit I think ichanyanya kuti benefita pakuti ichaita kuti trade yedu neBritain kunyanya neBritain itosimukire zvakanyanya. Ndosaka muri kuona Theresa May ari kuuya kuAfrica, ari kuuya kunotsvaga mamwe maopportunities nekuti madiscussions awo haasi kufamba zvakanaka pari zvino pane inonguva. Saka vanogona kutadza kuwirirana mune zvakanaka. Saka zviri kunopawo mukana kunyika dzekuAfrica kuti dzikwanise kunge dzichiwedzera zvatinotengesa kunyika yeBritain. Zvaimbotengwa kudzimwe nyika dzemuEurope zvine zvaakubvawo kunyika dzemuAfrica.
Amai mei vachibva muSouth Africa vari kutarisirwa kunge vari kuNigeria mangwana uko kwavachanoita musangano nemutungamiriri wenyika iyi vaMuhammad Buhari vasati vaenda kuKenya uko kwavachanosangana zvakare nemutungamiriri wenyika iyi vaUhuru Kenyatta avo vakabva kuonana nemutungamiriri weAmerica vaDonald Trump. Mushure memusangano wavachaita naMai Mei vaKenyatta vakatarisirwa kuenda kuChina kwavachanoita musangano nemutungamiriri wenyika iyi vaXi Jinping wekusimbaradza nyaya dzekudyidzana pakati penyika yavo neChina. Amai Mei vakatarisirwa kupeta kushanya kwavo muAfrica nekunoona mauto enyika yavo ari muKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Veruzhinji votarisira kudare remakurukota richadongwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvichitevera kutoreswa kwavo mhiko nesvondo. Veruzhinji vane maonero akasiyana-siyana asi tabata muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vaRejoice Ngwenya kuti tinzwe mafambisiro azvinoitwa muurongwa wekugadzwa kwevachasarudzwa nemutungamiriri wenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaGwenya naEvans Zininga weStudio 7.
Bumbiro remutemo rakanyatsotsanangura rakatopa inonzi tingangoti inonzi black check kuti executive president kana angogadzwa hazvisina kana mazuva kana kuti chiziya zvaitaurwa kuti 2014 day kana 30 days iyo musi waagadzwa iyo manheru achiwawo aitokwanisa kutogara pasi odoma iye kuti nhingi ndovachaita maminista angu kuti cabinet inyatsoitwa nokuti haana hapana simba rakapuwa bumiriro remutemo rokulimita kuti maminista mangani. Izvi zvinenge zviri kwaari. Uyezve chibumiriro rinoona ndinyatsotsanangudza kuti mutungamiri anokwanisa kunge achisarudza asi haakwanisi kuti asarudze maminista anodarika mashanu asina kuvhoterwa neveruzhinji. Saka tingangoti tsapi nedura remamembers of parliament ezanu ye2/3 majority yaya anokwanisa kutongonhonga imomo asi zviri kwaari kuti atarise kuzhe kweruzhowa kunonakura kana kunoredza vanokwana vashanu vasiri mubato rezanupiefu.
Ipo panogadzwa makurukota apa panotariswawo here zvinana zvemakota zviya zvekunzi madzimai nevechidiki vanofanirwa kuti vawandiwo zvakadi mukusarudzwa kunoitwa maminista?
Right. Bumbiriro remutemo rakazeza rakatya kuti ritaure zvemakota zvisine yazvo nyange richitaura zvo kuti muhurumende medu ngamuone kuti madzimai amiririrwa. Zvinongozotaurwa ndezvekuti madzimai kana kuti disabled kana kuti chiichi maunderprivileged asi bumbiriro redu remutemo rakasiyana neruku Rwanda ka haritauri kuti ngakuite madzimai anokwana kuti kana maminista kana maministeri ari 25 hapa hataurwe kuti ngakuti madzimai 12.
Avo vange vari muongorori we zvamatongerwe enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura pamusoro pekugadzwa kwedare remakurukota nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachitaura naEvans Zilinga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yamani shamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvakatipoteredza muFrance vaYulo vaziya basa nhasi. Mashoko aya vaazivisa pane penyuro. VaYulo vanga vari munhu ange ane chiremekedzwa chikuru pavanhu vari mudare remakurukota ava Emmanuel Macron. Japan inoti North Korea iri kuenderera mberi nokuchizira zvakanyanya kugadzikana kweJapan zvisinei nekuedza kweNorth Korea kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rose. Vakuru vemabhizimisi munyika vanoti vari kuda kuita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuitira kuti vagadzirise nyaya dzezveupfumi apo nyanzvi dzemamiriro ekunze dziri kuyambira kuti Zimbabwe yakatarisana zvekare neimwe nzara zvichikonzerwa nekusaneya zvakanaka kwemvura. Blessing Zulu anotipa nyaya iyi.
Gwaro raburitswa nesangano rinongorora nezvemamiriro ekunze nezvekudya RefuseNet rinoti mhuri dzakawanda matunhu anoti Matabeleland North neSouth, Midlands, Masvingo neManicaland akatarisana nenzara inotyisa sezvo matura oderera. Mukutanga kwemwedzi uno kusvika muna kurume gore rinouya, matunhu eMatabeleland North neSouth ndiwo anonzi anenge akatarisana nenzara inotyisa. FuseNet iri kuyambirawo kuti mhepo yeEl Nino ichakanganisa kunaya kwemvura kuchamhembe kweAfrica zvikuru muZimbabwe mugore rino nerinotevera. Izvi zvinonzi zvichapa kuti zvirimwa, mabasa kumamisha uye zvipfuyo zviderere zvakanyanya. Iri idambudziko riri kutarisirwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika kuti richapa kuti zvinhu zvinetse kuna vaMunangagwa kuti vakurumidze kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Asi vemabhizimisi vanoti pakaita mubatira pamwe zvimwe zvinhu zvinogona kugadziriswa nechimbi chimbi. Nhasi vamwe vakuru vemabhizimisi ava vaita musangano kuRainbow Towers muHarare vachizeya zvinoda kugadziriswa nehurumende. Vamwe vataura pamusangano uyu vanosanganisira muzvinabhizimisi Vashingi Munyeza, muzvinafundo Lovemo Maduku, nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Tony Hawkins uye sachigaro wesangano reCEO Africa Roundtable vaOzo Bina. Tabvunza vaBina kuti musangano uyu wanga wakanangana nei chaizvo.
Musangano wanhasi Blessing wanga uri wekuti machief executive officers emakambani emuZimbabwe vasangana pabreakfast vachida kuti tiite yatingati kupatsanura zvanga zvichiitika munyika zvesarudzo. Zvayapera nyika yaakuendepi. chii chatiri kuda kuti mukuru wenyika sekusarudzwa kwaakaita atarisane nacho.
Vabina vanotiwo pane zvimwe zvinhu zvatenderanwa nevemabhizimisi kuti vanokwanisa kuita kuti nyika ifambire mberi.
Zvatinokwanisa kuita isu semachief executive office kuudza hurumende kuti takagara takamirira kuti tisenze navo tichivabatsira kana vachida vanhu vane unyanzvi hwekuita mamwe mabasa muhurumende imomo, kana vachida kuti tinge tichipindawo mukudzidzisa vanhu vanokwanisa kunge vachizoita basa muhurumende, kana vachida kuti tikwanise kubatsira hurumende kuti titengese zvinhu zvakawanda nemaitiro atinokwanisa kuita, izvo tinokwanisa kuita.
Ko, zvii zvinoda kuitwawo nehurumende kuti isimbise nyaya dzezveupfumi?
Chekutanga pazvinhu izvozvo ndechekuti vanhu vanofanira kuwa nekugutsikana kuti mari yavari kushandira imari iri kukwanisa kuvabatsira kuita pundutso muupenyu hwavo, kwete nhasi kwete mangwana asi nemakore akawanda tichiinda mberi. Chechipiri, tiri kuda kuti hurumende inge ichigadzira hwaro hwekushandisa mari yehurumende hwekuti haifaniri kunge ichizoshandisa mari yaisati yadini yagadzira. Saka isu vemakambani tichaita kuti hurumende iwane mari yemitero nezvimwe zvinoenderana naizvozvo, asi ivo vanofanira kubvuma kuti titarisise kuti vari kushandisa mari iyoyo chirudzii.
Muzvina bhizimisi bina vatiwo pane urongwa hwekuti vemabhizimisi vaite musangano nemutungamiri wenyika vamunangagwa. Mashoko aya anotsinirwawo nevaimbova mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya, avanoti ivo nevamwe vemabhizimisi vakatonyora tsamba kumutungamiri wenyika kuti vaite hurukuro.
Ndo zvatiri kurongavo izvozvo, tikutozvirongesesa. Mapepa takatotumira kare zvimwe pfungwa dzedu dzatinadzo zvakatosvika kudeski kwavo.
Imwe nyaya iri kunetsa vemabhizimisi inyaya yezvematongerwo enyika iri kukonzerwa nesarudzo dziri kunzi nevanopikisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti kusagadzirisa nyaya yezvematongerwo enyika kunokanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti zvinhu muzvitoro zvave kudhura zvakanyanya imo munyika musina mabasa kana mari mabhanga. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Masabhuku abatana nevagari vemunharaunda yaIshe Charumbira vachiratidzira pamahofisi yegurukota remasvingo vachitsutsumwa nedanho rakatorwa nehurumende rekugadza Ishe Bere avo vavanoti vari kuvatorera nzvimbo yavo yavakasiyirwa nemadziteteguru avo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vanhu vari munharaunda yaIshe Charumbira vanoti kugadzwa kwaIshe Bere nemusi wechina nyamabvuvhu 30 kune zvematongerwo enyika, uye vanoti zvinoda kuputsa ushe hwavo. Vanhu ava vanoti hurumende ikasamisa hurongwa uhu havazozotendera kuti ivhu ravo ritorwe vachiti panogona kudeuka ropa. Mumwe wemasabhuku aya vaJabulani Mbetu vanoti havazozotarisa nyika yavo ichitorwa, uye vari kupomera nhengo yeparamendi yemasvingo West vaIsra Chadzamira mhosva yekukonzeresa zvese izvi.
Isu samachinda womacharumbira madzisabhuku tavuya nenyunyuto kugovernment kuti ipindire, nokuti taona Bere opinda mudunhu redu. Dunhu iri nderamakore nderamadzinza edu, ndomuna marinda amadzitateguru edu vana Pachipo, vana Mudenge, vana Chiwawa. Asi kuti Bere auye achipuwa dunhu iroro, zvinhu zvakaitwa minista vasina kuudzwa zvakanaka, nokuti havagoni kuti vatorere umweshe vachicreata rimwe dunhu. Ende tiri kuzivazve kuti munhu ari kuzviita izvi munhu ari kugadzira political ground yake kuti aise vanhu vake kuti asazobuda mu chairman vaIsrael Chadzamira. Saka isakati vavhotera nechivimbo chokuti vachotengetedza vasimbise ushe hwedu, zvino vakutogwa neso. Ndopatoti zvakadero gavhumendi ngaipindire. Isi hatidikisa mutemo wemaoko medu, nokuti ushe munoziva haugoni kungotogwa mundiro sesadza.
Vambetu vati vasiya gwaro renyunyuto rekuti kugadzwa uku kumiswe. Mutauriri wemhuri yekwaIshe Charumbira vati chaona chiminya, vati dai hurumende yambomisa chirongwa ichi kuita kuti munyika musaite kusagadzikana.
Tauya muno mutaunu kuzotaura neofisi yagavhena kuti bodo misai nyaya iyi titange tagadzirisana muganhu, tisazobudisirana masanhu kumusha. Nokuti kana munhu akagadziwa agadzwa anozoya ombandanyira achimbambashira kunzvimbo isiri yake zvinopedzisira tazobudisirana masanu. Matonge gwenyika vari kufambavo vachiinda kuma offices kumusoroko vachinozama kupesedzera kuti mhuri yekwacharumbira itore gwenyika. Saka isu sevana from all political divide we have come tabuya pana pakuzoprotecta nzvimbo yedu.
Mutauriri waIshebere vaJoseph Rangwe vaudza Studio 7 parunhare kuti urongo hwakugadzwa kwaIshe wavo huri kuenderera mberi nekuti hurumende yakatosaira mapepa ekuti vagadzwe. Vatiwo vanhu vekwacharumbira vanotanga kushungurudza vanhu vavo asi vari kuzoenderera mberi zvakadaro vachiti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatosaira mapepa eushe hwavo. Asi Sabhuku Oweni Mudhenge vanoti izvi hazviite uye vasoropodza vachadzamira avo vanovazvisa zvigaro weZANUPF Masvingo mhosva yekupindira munyaya iyi.
Isu zvinotibata zvakanyanyisa nokuti mavhiriji anokwana kuita 16 anoda kutorwa naberi kuti apinde munzvimbo yake. Yeti kana takatarisa kuti for the past 300 years yagara upo mateteguru edu hatina kumboita dispute naberi tichigwira nyaya dzomukana. Takanga takagarisana naberi. Bere achizviziva kuti wangane nyika yake yemahumashava. Saka kuti akleme kuti nzvimbo yokwacharumbira ndeyake tinotoona sokuti vari pavamwe vanopusha nokuti nyika ine nhoroondo, ine history.
Asi vachadzamira varamba nyaya iyi parunhare vachiti vari kupomerwa mhosva yavasingazivi. Vekwaishacharumbira vanoti nzvimbo iri kuda kutorwa ine marinda avo nekudaro vachachengetedza ivhu revadzimu vavo kuti risatorwe nevekwabere. Avo vanoda kutora nzvimbo dzakaita seBhuka, Munguza nemamwa pamwe neGokomere kuZimuto. Ishacharumbira havana kubatika parunhare kuti vatipe divi ravo pamakakatwana aya. Ushe hwekwabere hwakabviswa nehurumende yevachena muna 1924 asi ushe uyu hwakaramba huine mutauro kwemakore makumi mapfumbamwe nematatu. Nyaya yeushe iyi yakasvika kumatare ayo akati Ishebere vakanga vasina kodzero yekuva Ishe munzvimbo iyi. Asi hurumende yakagadza komisheni yaitungamirwa naReverend Paul Damasani iyo yakaita ongororo yakabuda nechisungo chekuti ushe uhu hwaifanira kumutsidzirwa. Mushure mekomisheni iyi hurumende yakaenderera mberi nekugadza ushe hwekwabere mushure mekunge vatafirei bere vadomwa musi wa5 chikunguru kuti ndivo vachagadzwa umambo. Asi vamwe vekwabere kusanganisira Ishe Zimuto vari kupikisa kudoma kwavatafirei bere samambo vanofanirwa kugadzwa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba.
Mukusimbaradza mauto zveupfumi nemasangano ezvematongerwo enyika ayo, chinangwa cheAmerica ndechokudzivirira Russia kuti isaite zvisakafanira mune dzimwe nyika. Mutevedzeri wemunyori mubazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nenyika dzekueurope neasia vaWes Mitchell vakataurira Congress kuti zvakarongwa neAmerica pamusoro peRussia zvinobva mukuona kuti kudzidzana neRussia kunofanirwa kuitwa apo America yakasimbisa mauto ayo. Vakapamidzira vachiti izvi ndizvo zvakakonzera kuti mari dzekudzivirirwa kwenyika dzisatapudzwa uye mari yezvombo zvenyuklia yokubatsisa chengetedza nyika dzeEurope ipamidzwe nemabhiriyoni 11 pamusoro pemabhiriyoni 40 ekuchengetedza nyika dzemuEurope achabva kunyika idzi. Vanoti America inoshanda nenyika dzekuEurope mukudzinga vamiririri veRussia uye panyaya yezvirango zvakatemerwa nyika iyi chinangwa chiri chekutadzisa mutungamiriri weRussia vaVladimir Putin kuti vasashungurudza dzimwe nyika pamwe chete nevapfumi veRussia vanobatsira hurumende yavo. VaMitchell vanoti kuSyria vakagadzirisa zvinhu kuti kurwisana kudzikiswe uye kuUkraine America inoti yakasimbaradza basa rinoitwa neumiriri wayo kuona kuti Russia inoita zviri muchibvumirano cheMinsk. America yakasimbaradza nyika dzine muganhu neRussia ichitengesera nyika idzi Ukraine neGeorgia zvombo zvokuzvidzivirira uye America yakaita basa guru mukuyananisa nyika dzeGreece neMacedonia uye kukurudzira hurukuro pakati peSerbia neKosovo. VaMitchell vanoti Russia inokonzera kusagadzikana nekupa mari dzokuitisa nyonganyonga munyika dzayakavakidzana nayo. Vanoti America yakazvipira kumisa Russia mukukonzera mhirizhonga mune dzimwe nyika, asi vachiti musuo wekuita hurukuru hauna kuvharwa sezvinoonekwa mumisangano yakaitwa nenhumwa dzenyika mbiri idzi kuGeneva. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Musakanganwa kupinda nekuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru ano. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soko isika tisenda bakufu.